tiri kutotarisana neizvozvo takatongoona sondo rapera iroo kana kuti masondo mairi apera takagara pasi neatinoti mapediatricians machiremba yawana tichiongorora magwaro endambotaura aya tichinyatsonzwisisa kubva kwawari ndope takatobvumirana nemedicines control authority zvakare kuti 16-17 ngatibve tatotanga izvozvo iwo vachienderera pamberi vachitarisa mamwe mazera yamuri kutarisa iwavo saka pane zvino vari kutomhanya nendima iyoyo yekutarisa mamwe magwaro anozogona kutibatsira kuti titange tatizobayirawo futi mamwe mazera iwavo emuri kutaura.
Totarisawo iyo nyaya yekubayiwa nhombai, tiri kuona kuti tichitarisa nyika dzakabudirira dzakaita sekuno kuamerica, kunana Britain, kunana German, kunana Russia, Zimbabwe inenge iri kuita zviri nani pavanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi. Saka munhu anobvunza kuti pachine chikonzero here chekuti ndibayiwe nhomba yacho kana zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kuita nani muZimbabwe?
Zviri kuita nani mataura chokwadi, asi nani hazvirevo kuti zvapera. Taizvitanga tati zvatopera zvachose, hapasisina chirwere ichocho. Dzimwe nguva tingakutanga kutaura zvamuri kutaura, asi kuita nani hakusiri, hakuti gutsi kwete.
Sioka Dr. Mahomba, ko kana vanhu vanyanyoshomekesa zvatingati kwasara pada vatatu kana mumwe chete nechirwere ichi, ko panenge pachine njodzi yei munyika apa yekutiwo ingada kuti vamwe vaite chipatapata chekuti vaende kunobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi?
Nekuti kana dai mine vanhu vairi vatatu vane chirwere ichocho, vanogona kuti chipararire chobva chasimuka futi sedutu chichibva chatanga kupararira nyika yese, changotanga nevanhu vashoma shoma. Saka pane nguva yese yese tikana tichingori nevanhu vane chirwere ichocho, vangava vairi vatatu, zviri nani, asi hazvisati zvapera. Zvichireva kuti tinotofanirwa kuramba takatongomhanya nendima yedu tichiona kuti vanhu vabayirwa jekiseni nhomba iyoyo yekuvharidzira, kuitira kuti tisvike paziro chaipo chaipo tinenge taakuti hapasisina kana munhu wani ane chirwere ichocho muno muZimbabwe.